isu tatanga kufonerwa kunzvimbo dzakatisiyanei siyanei, vanhu vachikomplaina kuti vachichema chema kuti mabhazi aamashoma, uye zvakare vakutokwira makombai avanga vasakwiri, vamwe vakudhurirwawo nekukwira muchovha, bhozi dhimandi yabva yakwirawo ikoko. Saka isusu tsukukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichida kungoitawo firefighting here, bhozi pane maoperator takaona vaichema chema neurongwa uyu kuti hurumende haisi kuzazvikisa sevanga vavimbisa. Ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa. Ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba. Saka hachazozi kuita sevafambi nekuti muchovha ndochinonge chiri kudhutswa, asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufambawo.
Saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hweuzupwo hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana?
Tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vakuda kubuda pachena, vari kuti hanzi hazvina profit. Vamwe vanzi kuzvicalculata pane vanzi marent nezvimwe zvakadaro, nekuti ivo vanga vachiprovida bhazi voprovida nadriver hemawo manzwiro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupwo. Ipapo hamuna zvinga zvichifambawo sei bhadhiri ravo ravakaita iroro. Saka zvinhu zvakachitotiisei.
Saka pane musiyano here wemari dzaadzichiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupwo nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko?
Pane musiyano zvikuru, like konga kuchito like mudhuze munana chitungiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana mutoni ikoko konga kuchajwa $2. Mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuze anga ari madhola kubva kunana mabhuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhola. Saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa, vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati izvi zvanga zvisinyore. Vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi yayo. Tangachi takaendawo zvakafanana nekumaketi kuya, tangachiona vanhu vakaita laini vakatovamirira vanhu vakawanda, even vamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirirawo nekuti zvanga zvichiita kuti vasareva nekamari muhomwe.
Mungafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezupwo tichitarisa papesendeji from 100?
Apa ndingakwanisa kupa pesendeji apa, tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi, ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana, yasarwa nemashoma shoma